manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemufuro kukadzi 15/2021 makaterera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCOVID-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende yewedzera nemavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Vakasarudzwa kuva makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo kutsiwa vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nevakadzingwa basa votoreswa mhiko kuState House muHarare nhasi. Hama dzevarwere vepfungwa pachipatara chengoma huru kumasvingo dzotyira kuti vacharumwa nemakarwe sezvo vomanikidzwa kugezera murwizi nekushayikwa kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCOVID-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende inotiwo ine tarisiro yekuti panozopera gore rino vazhinji vanenge vabayiwa nhomba senzira yekudzivirira kutapurira chigwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaMnangagwa vati vari kutarisira kuti vanhu vabayiwe nhomba nechimbi chimbi kuitira kudzivirira vanhu uye kuti upfumi hwenyika utange kusimukira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vasinhirawo mashoko vaMnangagwa vachiti pamusoro penhomba vakapiwa majekiseni acho vachiti vari kutarisira kuti kubayiwa kwenhomba iyi kutangwe chero vhiki rino.
Nechinguva chidukudukiro svondo rineri orapa varwere vangava vana chiremba vana mukoti vanosenza muzvipatara muchatoona vachitanga kubayiwa iro svondo rineri uyezve chirongwa chicharamba chichiinda mberi mishonga ichiuya sekutaurwa kwaiitwa pari kuteerera mumwe zviuru mazana matanhatu so pachauya izvozvo vobayiwa vanhu.
Dr. John Mangwiro vati tarisiro yehurumende ndeyekuti vanhu mamiriyoni 10 vange vabayiwa panopera gore rino.
Chinangwa chehurumende ndechekuti kubayiwe vanhu vanoita 10 million. Zoreya kuti tinenge taakuti vanhu vemuno muZimbabwe kudzivirirwa kwavo kwechirwere ichi kunenge kwasvika pekuti vanhu havacharambi vachimbobatwa nechirwere ichi. Asi tinoramba tichikurudzira kuti nyangwe majekiseni ayasvika kuramba tichipfeka mamasiki edu tichitagara takataramuka tichigeza maoko edu tichiramba tigere kudzimba kana tisina zvatiri kuita mutawindi zvinotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nevakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi rezveutano vaRobert Mudyirandima avo vati kunyange hazvo hurumende iri kutarisira kubaya uwandu huhu kuchiri kuitwa hurukuro nemakambani anogadzira nhomba dzeCOVID-19.
Patinenge tichibaya patange pachitorwa umbo hwacho hwekuda kuona kuti rinoshanda here nekuti parakagadzirwa harina kumboshandiswa kutariswa pane variants iriko yakabuda kuSouth Africa. Saka pari zvino hapana anogona kutaura kuti inoshanda here kana kuti hatishandi.
Vachigamuchira nhomba iyi kuRobert Mugabe International Airport nhasi mangwanani kurukota rezveutano uyewo vari mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varumbidza pamwe nekutenda nyika yeChina. Vachiwenga vatiwo mucherechedzo waushamwari hwakasimba pakati penyika mbiridzi. Vachitambidzawo nhombai kuna vachiwenga mumiririri wechina muZimbabwe
Hoshangshun.
Vatiwo Zimbabwe ishamwari yechina nekudara havana dambudziko nekubatsira nyika ino pakuiwanisa nhomba yeCOVID-19. Mumwe mugari weMuharare Mosharo Patricia Muchekeza vatiwo kunyange hazvo hurumende yatambira nhomba yekutanga ndeyekupiwa pachena. Vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende itenge mishonga ine chimbi chimbi.
Taichingokurudzirawo manje hurumende yedu yeZimbabwe kuti dei achingotengawo mishonga iyoyo. Tawanikwa tichiibayiwa. Zvimweni kuda chirwere ichingaperawo tikabudawo muZimba tikwanisewo kushandira mhuri dzedu.
Izvi zvatsigirwawo nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vati vanga vakatarisira kuti nhomba yekupiwa ichauya pamwe chete nenhomba zviuru mazana matanhatu hurumende yaiti yakatenga.
Izvi zvinogona kutipa mupfungwa yekuti kuda hurumende yaingotamba nepfungwa dzedu kuti vatengawo 600,000 doses yovasati. Chimwe ndechekuti izvozvi zvongotanga nezvinhu zvokudonata izvi zvinonetsa pakuti zvinoinfluenza buying decision yedu. Topedzera tangotenga chinhu nokuti izvo zvokutengera vanhu vakambotipa zvemahara. Saka madecisions edu ekuti totenga vaccine ipi anofanira kunge ari scientific.
Mutungamiriri weZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vatiwo kunyange hazvo vakoti vachiziya nezvekubaya nhomba vanoda rumwe ruzivo nezvenhomba yeCOVID-19 zvinosanganisira kuti vaziviswe kuti nhomba iyi ichange ichibayiwa pai uye rutivi rupi nezviratidzo kana isina kuwirirana nemuviri wemunhu vasati vabaya kana kubayiwa.
Vari kumusoro vafanira kuti parizvo kwakakwana. Wekuti kana vaccine riri chiuya tichari baya pa pati ipi uye kuti tichari baya tichishandisa rutu ipi because injection ine marutu akasiyana-siyana. Unoona kuri baya yatinoti intramuscular, unoona kuri baya intradermal, unoona kuri baya subcutaneous. Tadida kuzwa kuti zvinonyatsokufamba sei uyezve nokuti mushonga wose kauchipinda mumunhu mushonga unogona kuita zviratidzo zvinokanganisa muviri womunhu depending nemunhu iyeye atingati maside effects. Tatoida kuziva kuzvinhu zvokuzotarisira zvinogona kukanganisika pamunhu kuitira kuti adi abve arapwa kana akuda kukanganisika nechii nevaccine iro. Zvose zvoda kuzikamwa.
China yakapa mvumo kuti nhomba iyi itange kubayiwa vanhu mukupera kwasvita gore rapera. Dzimwe nyika dziri kutenga mushonga wedzinosanganisira Singapore, Turkey, Brazil neChile. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiderera uye bazi rezveutano rinoti nemusi wesvondo kwakafa vanhu vaviri chete nechirwere ichi. Izvo zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachakatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400. Nesvondo vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 35,172. Vanhu mazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 512 vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemumwe kana kuti 30,601. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitatu nezana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 3,171. Kunyange uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuderera, mutungamiri wenyika vaimazeno Munangagwa wawedzera nemamwe mavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kunyangwe varerutsa zvimwe zvikuru panyaya yemabhizimusi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamunangagwa vawedzera mazuva enational lockdown, vamunangagwa vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimisi nezvitoro zviri kushanda kubva panguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza5 masikati. vamunangagwa vari kusanguva dzekuti vanhu vasafambe fambe kana kuti curfew kubva panguva dza8 manheru kusvika panguva dza530 mangwanani. Vachiwo huwandu hwevashandi vehurumende vari kuenda kumabasa hwawedzera kubva pazvikamu 10 kusvika pazvikamu 25 kubva muzana. Vamunangagwa vati vanhu vacharamba vasingabvumidzwe kufamba pakati pemadhorobha, uye ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu 30 uye magungano ese acharamba asingabvumidzwe. Vatiwo zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva yelockdown. Vati vanovimba kuti matanho avatora achaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation rescind. This extension should cause a great reduction in the pool of infected.
Izvi zvichaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye kubatsira vashandi vezveutano kuita ongororo yemhando dzeutachiwana wecovid-19.
Vamunangagwa vati makambani anoda kuvhura anofanira kuona kuti vashandi vavo vaongororwa pachitevedzwa zvinodiwa neWorld Health Organization. Misika icharamba yakavhura, uyewo vamunangagwa vati vanozvishandira kana kuti informal sector vachabvumidzwa kushanda chete kana vachinge vatevedzawo zviga zvebazi rezveutano neWorld Health Organization zvekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri wenyika vaHemerson Munangagwa nhasi masikati vatorisa mhiko vamwe vemakurukota pamwe nevatevedzeri vemakurukota ehurumende vavakadoma kuti vazadzise zvigaro zvakasara zvisina vanhu mushure mekushaya pamwe nekusiya basa kwevaimbove vakabata zvigaro izvi. Vatoreswa mhiko muchiitiko ichi, icho chaitirwa kumuzinda weState House muHarare, vanoti vatapiwa Felix Mona avagadzwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, amai Nokutula Matsikinyere segurukota redunhu reManicaland, amai Ruth Mavhunga Maboyi semutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika, pamwe navakindness Paradza avagadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Vakadomwa segurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava havana kukwanisa kunge vari pavanhu vatoreswa mhiko ava sezvo vanzi vachiri kuno kuAmerica, uko vari kushanda semumiriri weZimbabwe kuUnited Nations. VaMona vatora chigaro chakasiyiwa navaJoel Biggie Matiza avakashaya mwedzi wapera, kuchitiwo amai Matsikinyere vatora chigaro chakasiyiwa naamai Ellen Gwaradzimba avakashayawo zvakare mwedzi wapera. VaParadza vatora chigaro chakasiyiwa nevaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avakadzingwa basa gore rapera. Tabata vaParadza kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Ndinotenda zvikuru zvataitwa nekuremekedzwa kwandaita naPresident kuti pakati pemaMP akawanda wanda vasarudza inini kuti ndinge ndiriwo deputy minister weinformation, ende zvokumakonde kwakanga kusinawo akamboita minister, akapedzisa kuita minister vakanga vari vachambati kumakonde.
Zvii zvamungati zvikuru zvamuchaitira bazi renyu rekuburiswa kwemashoko pamwe nenyika yeZimbabwe?
Sezvo zvauri kuziva kuti ndiri mutevedzeri wamai Muchangwa, ndingasenze ndega, ndinosenza ndiri pasi pavo. Asi zvandingangoda kukuudza nezvekuti iye zvinezvi vatondipa basa rekuti ndione kuti mapazi ari pasi eministiri yedu ndimatarise kuti ari kufambisa basa zvakanaka here. Chekutanga ndingangotangana neZBC, hakuna chief executive iye zvino, Transmedia hakuna chief executive, kubhazi hakuna chief executive, kunyuziyana hakuna chief executive. Saka ndozvavandipa basa kuti nditarise, ndiongorore, ndione kuti tingabatsirikana sei kuti tigadzirise mipfenyuro yedu, tigogadzirisa zvakare masaisai yedu.
Imi maive mutori wenhau ane mukurumbira, munoziva mashandiro evatori venhau munyika, zvii zvamungavimbisawo mumashandiro enyu neukama hwehurumende nevatori venhau?
Kuzivana kwatiri kuita uku, iye zvino tiri kugadzira mutemo, nokuti takarasa chimutemo chiya chiya chainzi aipa chiya, takachirasa icho. Tikaisa Freedom of Information Act, tikaisa Zimbabwe Media Commission Act, Iye zvino takuuya nebhiru rinonzi Media Practitioners Bill. Bhiri iroro ndori change rine zvokuita zvevatori venhau. Kwete iye zvino mazuva ano kumwe woga woga munhu ane foni anongofunza kuti mutori wenhau. Zvino izvozvo tichazvipedza nebhiri iri nekuti takuda kuti vatori venhau chaivo chaivo vakaenda kuchikoro chekutora nhau ndo vatichati ndo mabona fide journalists.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri wemakonde muparamende vakindness Baradza vari parunhare muHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, vagari vedunhu reManicaland wakawanda vanoti vari kutarisira zvizhinji munyaya dzebudiriro kubva kune vachangotora mhiko kuti vave gurukota redunhu iri amai Nokutula Matsikenyere, avatsiva amai Ellen Gwaradzimba. Loida Moyo anoti panyaya iyi,
amai Matsikenyere inhengo yezanu PF vari mutevedzeri wasachigaro kubazi remadzimai mudunhu reManicaland. Vakawanda kudunhu rino vanoti amai Matsikenyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri. Vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amai Matsikenyere vabatanidze vagari zvisine nekuti abuda mumba maani. Mugari wekunyanga vaPatrick Nyakatsapa vanoti gurukota idzva iri rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita simukati enzane.
Ndikutarisira kuti at least pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare zvinhu zvingatifambira seManicaland, because tikatarisira vaGwaradzimba mashandiro avaita nekanzuro dzaiva setago 4. Saka tichitarisira kuti new resident minister ari kuuya uyu ashandiwo zvakanaka nekanzuro. Marodzi achigadzirwa, mapotozi achivharwa-vharwa, vanhu vese vachigara zvakanaka muManicaland, zvichifamba zvakanaka.
VaNyakatsapa vanoti amai Matsikenyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana.
Saka izvizvi mamiri akaita maminerals izvi anonga anoti ndeanhingi. Saka tichitarisa kuti pakaita fair distribution yemaminerals tinokwana tese tinoya tese pakati small cake.
Mumwe mugari weManicaland mamutare amai Blessing Nyika vanoti tarisiro yavo kuti amai Matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko.
Tinotarisira kuti dai mai Matsikenyere vangotangira pakasiwa ndimai Gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu seamai vave vanongobatsira munhu wese, zvikuru sei maprojects emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa. Kana mayouth chaivo ngavabatsirewo mayouth kuti akwanise kuwana kubasa, panoti vana vangoswera vachingonzerereka mumarokesheni umu. Ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita.
Meya wekutare mutare vaBlessing Tandi vanotiwo amai Matsikenyere vanotarisirwa kuva munyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika.
Welcome the new minister and tinotarisirawo ukuru tinoona munhu akanoremekedzeka zvakanyanya pfuura muzvikamu zvakati o. But isusu ndofunga sekutaura kwanamboita, tinotarisirawo kuti vakwanise kuva zobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment.
Reverend Edward Tsvamuno mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu reManicaland, rechurches of Manicaland, avo vanoti vanotarisira amai Matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi.
Zvatinotarisira nokuda kwokuzivawo nehunhorondo nenyika yedu yeZimbabwe kuti kana maigadzwavo mapinda muno Manicaland, hatinge chokutanga tichishanda pamwe chete, tichiitwawo recognized, tichiitawo part of the stakeholders.
Amai Matsikenyere vakazvarwa mugore re1964 kumberengwa, vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume secondary. Vakaita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Zimbabwe. Vane degree rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika 15. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Dzimwe hama dzevarwere vepfungwa vari pachipatara chengoma huru kumasvingo dzinoti dziri kutyira kuti vanogona kurumwa nemakarwe kana kunyura mumvura apo vanenge vachigeza murwizi, sezvo chipatara ichi chaita dambudziko guru rekushaya mvura kubva zvafa pombi dzemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
vakuru vepachipatara apa vanoti vakusvika mwedzi miviri vasina mvura sezvo bazi remvura remunyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti zinwa risina kugadzisa dambudziko iri. Mukuru wepachipatara apa Dr. Parinyatwa Maramba vati varwere vanofanira kugeza zuva nezuva nekudaro vanotoenda kurwizi rwemagwangwadzwa uro rinopinda mudhamu guru retugwi mukosi rine makarwe anoruura.
Mvura isati yagadzirika saka tachingotarisira kuti kuda zvikurumidze kugadziriswa nokuti varwere vedu vanonetseka kuti varambe vachienda kurwizi kunogeza zvinovakanganisa.
Asi izvi hazvisi kufadza hama dzevarwere dzinoti dzave kugara dzakabatira hura maoko dzityira kuti vanogona kubatwa nemakarwe kana kunyura mumadziva sezvo pfungwa dzavo dzisinganyatsoita zvakanaka. Vasimbarashe Dhauzi vane mwana wavo pachipatara apa vanoti vave nenguva vachishungurudzika nekutyira upenyu hwemwana wavo.
Dambudziko remvura tipangoma huru taiushikira hama dzedu dzinogara ipapo vanorwara nepfungwa. Tikunzwa kuti vari kundogeziswa murwizi ende rwizi urwu rune makaro vanobva kudhamu retugumukosi. Tiri kutogara takabatira ura mumaoko kuti vana vedu vanogona kubatwa vakadyiwa nemakaro.
Amai Ana Magwaza vekwaMadamombe kwaChivi vane hanzvadzi yavo inogara pachipatara apa vanoti kunze kwekutyira makarwe hama dzavo dzinogona kutiza vashandi vepachipatara apa pavanobuda muwaya vachienda kurizi vozoshayikwa zvachose vachitetereka nenyika.
Ini ndine hanzvadzi yangu inorwara nepfungwa inogara pangoma huru ichirapo, saka ndinotya kuti pavanobuda mufenzi vachienda kurwizi anogona kumhanya akatanga kutiza akazoshayikwa zvachose achitetereka nenyika. Anowanzoda zvokufamba famba paanenge achirwarisa, saka kumuwana kunozonetsa.
Vanoona nezvekushanda neruzhinji pachipatara chengoma huru vamogeni manzunzu vanoti vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziswa nekukurumidza uye vari kutora matanho kuti varwere vasanyura kana kubatwa nemakarwe.
Hatisati tawana hedu any kesi yakadaro, uda tinongovimbawo kuti hatisangani dambudziko rakadaro nokuti tinenge pane zvinhu zvatotarisira patinonogezesa varwere vedu, hativaendisi pamadziva anonyudza.
Mutauriri wezinwa amai Majori Manyonga vati dambudziko iri riri kugadziriswa uye vanotarisira kutanga kupomba mvura zvakanaka mangwana.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura kungoma huru rakanga richikonzerwa nenhau yekushayikwa kwemagetsi. Nzvimbo yanga isina magetsi kwemwedzi wese, asi tinofara kuti magetsi aveko uye tatanga kupomba mvura nhasi, saka vanotarisirwa kuti vange vachiwana mvura nhasi asi pamwe zvizere kuwana mvura mangwana.
Sangano rinomirira kwadziro dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kubudikidza negweta ravo vamatini murere nhasi vanyorera tsamba kuhurumende pamwe chete nezvina vachiti vagadzise dambudziko iri mukati memaawa makumi maviri nemana, pasina izvozvo vanozoendesana kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhasi zuva rezororo muAmerica, apo nyika iyi iri kurangarira vose vakambotungamira nyika iyi kana kuti President's Day. Zororo iri rinocherechedzwa nemuvhuro wechitatu muna kukadzi gore roga roga. Mwedzi wakukadzi wakakosha nekuti ndo wakaberekwa mutungamiri wekutanga weAmerica vaGeorge Washington uye vaAbraham Lincoln vakatungamira America muhondo yematunhu akasiyana-siyana muAmerica kana kuti Civil War. Remangwana revanopikisa muRussia harina kujeka mushure mekunge mumwe mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaAlexei Navalny zvavakasungwa mwedzi wapera vadzoka munyika iyi kubva kuGermany, uko vairapwa mushure mekuisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia. Russia iri kuramba kuti yakaisa muchetura uye vaNavalny vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu vachinzi vainge vachikora mutemo nekuzvidza dare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata Dr. Simbi Soranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vari kukurudzira hurumende kuti ishande navana mazvikokota panyaya yenhomba dzinoshandiswa munyika kudzivirira COVID-19. Marvelous atanga nekubvunza kuti zvii zvavangakurudzire kuti hurumende iite.
Chandinokurudzira ndechekuti timeke sure nhomba yatinenge tawana
inoshanda here, particularly nenyaya yekuti kune yatinoti South African variant inoratidza kuti mamwe dzimwe nhomba like AstraZeneca hadzisi kushanda. Saka ndo chinhu chandinokurudzira kuti hurumende inofanira kuongorora kumeka sure kuti inoshanda here for that South African variant.
Dai maiwana mukana wekuti mutaure nehurumende, maivaudza kuti chii?
Tinoudza hurumende ndechekuti vanofanira kuti ma-medical scientists in Zimbabwe ape yambiro nekuti vaccines dzinonyatsa kana nhomba dzinonyatsa kuita ndedzipi. Saka iyo iye Sinopharm tinotenda kuti China yatipa tingati ma-donations. Asi tofanira kutarisa kuti nhomba dzinokwanisa kushanda zvakanaka muZimbabwe ndedzipi. Nyaya yandiri kuramba ndichitaura nyaya yekuti yemavariant nekumeka shuwa kuti iri safe here. Wese kana tichitarisa nhomba totarisa kuti is it safe kuti inoshanda isingakonzere mamwe maproblems uye kuti iri effective here, which means kuti inonyatsa kushanda ichitipa maresults anoita kuti vanhu vakwanise ku were protected. Saka chandingataura ndechekuti hurumende inofanira kuongorora izvozvo kana yava nechokwadi chokuti vaccine kana nhomba iripo inoshanda ngaichidzidzisa veruzhinji kuti mabenefits nemarisks enhomba akamira sei, uyezve kuti vashande nemacommunities akasiyana siyana munyika, machiremba, zvipatara, matraditional leaders, machurch leaders, kuti munhu wese anzwisise kuti nhomba inobatsira chinyi kunyika.
Tiri kutarisa muri kutaura nyaya yevariant. Variant ichi chii?
Variant chandingataura mavirus ndechekuti utachiwana hwakaita semaviruses haurambe hwakangoita fomu yahwanga huinayo pokutanga, which means that patanga COVID-19 last year yanga ine vulnerability kana kuti yatinoti kukwanisa kuti mishonga iripo kana mavaccine ashande, asi nekufamba kwenguva ichipararira inoita yatinoti mutation yekuti ikwanise kunzvenga mishonga iyaya iripo kana mavaccine aripo. Saka South African variant yatiri kutaura iyi imwe yemutation yakaita, asi handiyopi yega. Kune yekuBritain, kune yekuBrazil nezakawanda. Saka zvine zvichida kuti vaccine irimo munyika ioneko kuti inoshanda here against mavariants iwayo, particularly South Africa, nokuti tinotyisana ne South Africa and vanhu vanofamba back and forth between Zimbabwe and South Africa.
Vanga vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno mu America na Marvelous Mushanganya uye we Studio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Kuna 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yenhomba yeCovid-19 yapinda munyika kubva kuChina. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCovid-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende yewedzera nemavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Hama dzevarwere vepfungwa pachipatara chengoma huru kumasvingo dzotyira kuti vacharumwa nemakarwe sezvo vomanikidzwa kugezera murwizi nekushayikwa kwemvura pachipatara ichi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 15 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 kuyonale iviki.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation to recede. This extension should cause a great reduction in the pool of infected people.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze-lockdown ngamaviki amabili. Abaphathintambo bakahulumende abasanda ukukhethwa bafungisiwe ukuthi baqalise umsebenzi. Lanxa omunye wabo umnumzana Frederick Shaba ubengekho ngoba engakasuki kwele Melika, njalo kusalungiswa udaba lokuthi abe ngusenator. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuyonale iviki. Ijekiseni le ifike eZimbabwe lamhlanje emadabukabusa. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi iyakuthi useyaphela lomnyaka isilinganiso esikhulu sabantu siyabe sesihlatshiwe ijekiseni okunganceda ukuqeda udubo lwegcikwane leli elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma embikweni uMnangagwa obhale ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ekulentini yeTwitter namhlanje esithi ukhangelele ukuthi ijekiseni leli liqale ukuhlatshwa uZulu ngokuphangisa ukuze uZulu abuyele emsebenzini athuthukise umnotho welizwe. UMnangagwa wamukele okusemthethweni uncedo lwamajekiseni lawa esigodlweni sakhe esestate house alunikezwe ngummeli weleChina eZimbabwe uMnumzana Guo Xiaoxiong emele umongameli Xi Jinping ehlangabeza amajekiseni lawa ekufeni kwawo silindweni sendizamtshina eHarare namhlanje emadabukakusa. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe uncedo lolu lupha abantu beZimbabwe ithemba lokuthi labo sebengayinqoba impi yokulwisana le-COVID-19.
Finally, we may be on the verge of returning to some semblance of normal. That's what we are aiming to achieve.
Sesithaba ukuba mhlawumbe sizabuyela ekuphileni impilo zethu kakuhle. Ijekiseni leli lizanceda abantu bethu asebethwele nzima ukuba bazaphila ngcono ngemva kokuphazamiswa umnotho wabo ligcikwane le-COVID-19.
By the need to contain the spread of the virus.
Ummeli weChina eZimbabwe uMnumzana Guo Xiaoxiong ugcizelele ukuba ilizwe lakhe liza kuqhubeka liphathisele eZimbabwe empini le-COVID-19.
So, Your Honorable, I would like to hand over to Your Honorable the 200,000.
Ngithanda ukulipha amajekiseni lawa avela kuhulumende weChina. Ngiyathaba ukuba eZimbabwe nyelinye lamazwe akuqala ukuthola ijekiseni leli ngoba iChina leZimbabwe zilobungani obuqotho.
Nanxa kulehlekana labantu abalokuthandabuza ngokuhlatshwa leli jekiseni, iningi labo bathi bazadinga ukulihlatshwa ngoba liye kuphela indlela yokuvikela ukuthelelwa ngomkhuhlane lokuvimba ukusabalala kwawo elizweni. Omunye othe uzathatha leli jekiseni ngunkosikazi Nomqhele Chuma ongumongikazi eHarare.
Mina i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umbiko kamnanga kwa kutita uveze ukuba eZimbabwe phezu kwencedo lwama-Jackson abawuthele kwele China kungena mbadalo uhulumende wakhe uzathenga amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 kuthi amanye azathengwa kwele Russia. Uthe ilizwe libeka eceleni izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million yokuthenga leli jekiseni ukuze umuntu wonke elizweni enelise ukuhlatshwa. Amajekiseni lawa atholakala phansi kosizo lwequla elibona ukulwisana ne-COVID-19 ele-Africa Vaccine Acquisition Task Force phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu e-African Union. Uhulumende kakacaci ngenani labantu abazahlatshwa ijekiseni leli ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe lokuthi labelwa ngayiphi indlela ngaphandle kokuba kuzaqala ukuhlatshwa abakumsebenzi oqakathekileyo elizweni abagoqela uhlangothi lwezempilakahle, ababalisi, abasebenzela emingceleni yelizwe labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown ngamaviki amabili esithi inani labantu abatholakala kanye lokubulawa yilo mkhuhlane lokhu lingakehli. Lanxa ingezelele insuku ze-national lockdown, Mnangagwa wengezelele isikhathi sokuvulwa lokusebenza kwamabhizimusi lezitolo kusukisela ngehola lesitshiya ngalombili ekuseni kusiya kwelesihlanu emini. Ubike njalo ukuba inani lezisebenzi zikahulumende ezisebenzela ngekhaya liza kwehla nxa liqhathaniswa lalelo okumele liye ehofisini. Inani labantu abazamela babuthane emfeni lizaqhubeka likumashumi amathathu njalo eminye imbuthano iyabe ilokhu ingavunyelwa. Wengeze wathi ulethemba lokuthi zonke lezi ziqondiso zizalandelwa ukuze kwehliswe inani labatholakala bele COVID-19 elizweni.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation received. This extension should cause a great reduction.
Ukwengezelelwa kwesikhathi lokhu kujonge ukwehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19. Lokhu kuza kupha njalo ingcwethi kwezempilakahle ithuba lokucubungula ukuba kule minye imihlobo emitsha yaleli gcikwane elizweni na.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhuthaza abanini bamankampani ukuthi kumele babone ukuthi izisebenzi zabo ziyahlolwa leli gcikwane njalo zonke izikhathi kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba ize World Health Organization. Imigambo layo ibikwa izaqhubeka ivaliwe njalo labo abazisebenzayo bazavunyelwa kuphela nxa belandela iziqondiso zonke zokuvikela i-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo inani lasebehloliwe batholakala bele COVID-19 selikunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35.1 1000 eligoqela inkulungwane ezedlula amachumi amathathu 30.6 abagulela umkhuhlane basila. Leli gcikwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1.4 lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.8 million njalo wabulala abazinkulungwane eziphezu kwelikhulu 108,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 108.9 njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.4 million. Ubika abekolishi le-John Hopkins University yeMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ufungise abaphathintambo bakahulumende abasanda ukukhethwa ukuthi begcwalise izikhundla zalabo abashonayo kumbe abachiya umsebenzi. Abafungisiweyo laba esikodlweni se-State House eHarare namhla bavalisa umnumzana Tapiwa Felix Mona osengumphathintambo weziphathelane lemota zokuhambisa, umnumzana Kindness Paradza umsekeli kwezokwethulwa kwembiko, kanye lonkosikazi Ruth Mavungo Maboyi umsekeli obona ngokwenzakala elizweni, kanye lonkosikazi Nokuthula Masikenyere umphathintambo kahulumende eManicaland. Omunye obekumele afungiswe namhla umnumzana Frederick Shava osengumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, yena obikwa elokhe esemelika eNew York lapho ayemela isigodla seZimbabwe kulelo lizwe njengo-ambassador. Umnumzana Shava lomnumzana Mona bathatha izikhundla ezachiwa ngomnumzana Sibusiso Moyo lomnumzana Vicky Matiza ababhubhe ngenyanga edluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 bangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre. Omunye njalo osanda ukuthathwa yilo mkhuhlane wangcwatshwa emathuneni afanayo ngunkosikazi Ellen Kwaratsimba, isikhundla sakhe esesithethwe ngunkosikazi Masikenyere. Kusalungiswa njalo ngokusemthethweni ukuthi umnumzana Shava aqale emokelwe njengosenator we-Midlands esinye sezikhundla esasiphethwe ngumnumzana Moyo. Umnumzana Paratsa uthatha esachiwa ngumnumzana Energy Mototi owasuswa kuso ngomnyaka odluleyo. Ngemva kokufungiswa umnumzana Paratsa utshele iStudio 7 namuhla ukuthi uyathokoza ngokukhethwa kulesi isikhundla kwamanye amalunga edale lephalamende. Wengeze wathi ukhangelele ukusebenza lonkosikazi Monica Mtswangwa umphathintambo obona ngizokwethulwa kwembiko ukulungisa konke okuhluphayo kulolu gatsha.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Amalungiselelo okubekwa kwenduna umnumzana Fezi Maduna Mafu otshone ngeviki edluleyo alokhu eqhubeka. Isikhulumeli somdeni wako Mafu umnumzana Zwelithini Dlamini uthi basamelele izihlobo labangane ukuba bafike kogodlwayo emzini wenduna. Uzulu wemhlubulweni weMandebeleni ubikwa esecele uhulumende ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yeqhawe. Umnumzana Dlamini uthi induna izabekwa kulandelwa amasiko esintu. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuzovalelisa induna ebisaziwa kakhulu ngokulwela abantu kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko. Waziwa njalo ngokusola uhulumende ngombhuqazwe wegogurawundi. Umnumzana Dlamini uxoxa noGibbs Dube weStudio 7 ngokuhlele umndeni wakomafu lelizwe lonke.
Okwamanje sikhuluma nje silapha kugodlwayo eFelabusi eNsiza District ekhaya likababa uChief Vezi Maduna Mafu. Lapho sibuthene khona ngalesi sikhathi siloke silindele izihlobo labangani bakhe akade bephila laye abavela kulele lakithi eZimbabwe labanye abavela phecheya. Sizama ukubana siqogelele konke okuvumayo silungiselela usuku olukhulu lokufihlwa kwayo inkosi. Kulezihlobo ezithile ezivela kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa esizilindeleyo ukubana zibe khona ukuze ziphatheke lazo kulo umsebenzi omkhulu wokulaliswa kwenkosi yethu ubaba uChief Mvezi Maduna Mafu.
Akusitshele kancane ngenduna kaZulu.
Ubaba uMathayi uNkonjeni uChief Maduna uphatheke kakhulu kwezombangazwe kusukela ngo-1960. Ejoyina iparty okuthiwa iNational Democratic Party. Kusitsho ukuthi kwaba yokuqalisa ke kwe-national politics, wahle waba yi-part of it. Waba ingxenye ye-national politics, kwaqhubeka yavalwa leyani party kwabunjwa oZaphu. Waba ingxenye yeZaphu elesikhundla kuZaphu waqhubeka esilwa loncindezelo olwalukhona ngaleso sikhathi olwabamhlophe, wamela abantu ngesikhathi esinzima, ebotshwa, evalelwa emajele, evalelwa ngenxa yokuthi wayemele iqiniso, efisa ukubana ilizwe likhululeke. Sinanzelela ukubana isikhathi njalo lapho abelungu ababesusa abantu endaweni zakogodlwayo bebasa kwezinye izindawo. Lokho yikho kwakuyinto eyayimhlukuluza kakhulu. Waqhubeka ekuleyo ndlela yokuphila. Kwafika isikhathi sokubana achaphe leli lizwe aye kwele Zambia, njengobana abalweli benkululeko abaningi babe gcina labo besenza njalo. Wayahlala kwele Zambia kwesikhathi, waphinde waphenduka njalo, waqhubeka ephakathi kwebandla lakhe leZaphu. Kuthe kusiyafika isikhathi senkululeko esehlale emajele amaningi afika kubo 11. Elokhe evalelwa, ekhululwa, etholakala ngelacala, kodwa abantu baqhubeka besiba laye sonke isikhathi. Lemuli yakhe beyixhasa kakhulu ngoba kwakuyisikhathi esinzima phakathi komndeni wakomafu. Sinanzelela ukubana ukhethwe waba nguchairman we-Nsiza Rural District Council, waba nguchairman wokuqala ukubana abambe leso sikhundla. Njalo wabuya waphatheka futhi kuprovince engu-vice chairman ukubana izindaba zentuthuko ziqhubeke siyaphambili. Uthe sokudlule leso sikhathi wayamela ugodlwayo eParliament engu Member of Parliament, wabuya njalo wamela ugodlwayo engu Senator khonale eParliament. Waphatheka njalo enhlelweni zelizwe, wafika kwele Denmark bezama ukubana bayebona iland tenure yangale ukubana bayiphethwe njani, ukuze lathi kuguqulwe indlela zokuma kokuphathwa komhlabathi. Uqhubekile unkonjeni ephakathi kwazizombusazwe emele abantu kwaze kwafika sona isikhathi sokubana aphatheke ngomkhuhlane emzimbeni wakhe. Inkosi yasimphumuza, yadilika intaba, umthunzi wabantu wachabalala.
Lo umnumzana Zwelithini Dlamini, isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Vezi Maduna Mafu, sixoxela ekugodlwayo esabelweni seMathebeleland South. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuza eZimbabwe kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwa lula i-COVID-19 e-vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Edale le Senate la kwele Melika awebandla lama Republicans alihlekana abikwa ebhekane lobunzima bokusolwa ngabasekeli baleli bandla ngemva kokuvota esekela ukubana owayengumongameli Donald Trump afunyanwe elecala lokutshotshozela udlakela lwabasekeli bakhe abangena ngodlame esikoleni sedaleleli eseCapitol Hill mhlaka 6 zibandlela. Abanye babavotayo bekucelela bebandla lama-Democrats ngu-Senator Richard Burr lo-Bill Cassidy base-North Carolina le-Louisiana. Owake waba ngumongameli we-South Africa, umnumzana Jacob Zuma, ubikwa engabuyanga ukuzobuzisiswa edabeni oluphenywayo lokuthi waphatheka kunkohlakalo lanxa elayo ngumthethwandaba waphezulu walelo lizwe ukuba aze ukuzobuzisiswa. So undlela zimhlophe kumpathi ntambo wezemali wele Nigeria uNgozi Okonjo Iweala ukubana athole usekelo lokuphiwa isikhundla sokuba umqondisi wenhlanganiso yezokuthengiselana emhlabeni jikelele eye World Trade Organization. Ngemva kwenyanga ezintathu uhulumende kamnumzana Donald Trump wele Melika ngaleso sikhathi iyale ukumsekela ukubana athole leso sikhundla.
zingcwethi ezibona ngokuhlaliseka kwengqondo ama-psychologists labenhlanganiso yeZimbabwe Psychological Association bathi belokhu bebalutshwana abantu beZimbabwe abeza ukuzodinga usizo kubo ngesikhathi sokuhlukunyezwa yi-COVID-19 ngemva kokulahlekelwa ngabemuli lokugulelwa okudingwa abantu baphathiswe. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Unkosikazi Sharon Gomera eyinye yalezingcwethi oyi-registered counseling psychologist esebenzela kuBulawayo uthi sebenanzelele ukuba lokhu besiba balutshwana abantu ikakhulu abensundu eZimbabwe abazwisisa usizo lwama-psychologist ethi njengakudaba lwe-COVID-19 sokudinga ukuba abantu basizwe.
Abantu abakwazi ukuthi kulomuntu othiwa yi-psychologist ukukhuluma iqiniso abantu kuleli abakazwisisi ukuthi ukansela kuyini, u-psychologist kuyini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba libhekana lokwanda kwabantu abahlaselwa yisifo se-COVID-19, abanye belahlekelwa yimpilo nsuku zonke, kuthi abantu bedidekile engqondweni ngokufelwa lokugulelwa ezindlini. Unkosikazi Gomera uthi kuzikhathi ezinje yikho i-counseling eqakatheke khona.
I-counseling iqakathekile, kanti njalo iqakathekile ukuthi lathi sikhansele umuntu, sihlanganisele everyone kufamily kulolu daba.
Umama uBarbara Silumbo ongu-psychologist laye uthi ukuhlala abantu bengatholi uncedo lwe-counseling kungabangela umonakalo omkhulu kumpilakahle yabo.
Abantu abahlala lekinga bengatholi uncedo baba lama-complications afana le-anxiety, le-depression, lokwesaba okuthiwa yi-panic attack kuye kusengezelela.
Abantu abatholakala belegciwane le-coronavirus badingakala ukuba bahlale kude labanye ukuze lingasabalali, okuthiwa yi-isolation. Umnumzana Thabane Ndlovu oyi-psychologist uthi abaningi bagcina bezidla ingqondo njalo bezibona ngani bazakufa, kwengezelele ukungahlaliseki kwabo.
Ngathi umuntu angasuki abe umuntu ohlalayo nje alalelise umkhuhlane, akasukume noma eyedwa e-isolation.
Umuntu engasuki abe ngumuntu ohlalayo nje elalela umkhuhlwane, akasukume noma eyedwa eku-isolation, enze lokho akwenelisayo.
UDokotela Edwin Naririre wenhlanganiso yeZimbabwe Psychology Association uthi ukungafinyelelwa kwencedo lwama-psychologist babona kubangelwa yikusilela kolwazi lokungenelisi ukubhadalela imisebenzi enje kumbe ukuthola ama-psychologist kalula ikakhulu emaphandleni. Uthi ngokuhlasela osokusenzake lesi sifo ngolaka silokhe sisabalala elizweni, sebebone kufanele ukuba bephathise abantu lapha nalaphaya kungelambhadalo kumbe inhlawulo ngokuthiwa yi-pro bono counseling ngoba abantu bekhathele. Uhulumende uthi abahlale ezindlini abantu esalwisana nalesi sifo besebenzise amamaski, ukugeza izandla zikhathi zonke ngamanzi ahlanzekileyo nesepa, ukusebenzisa ama-sanitizer lokudlalela khatshana lendawo ezilabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza uthi usaselalo ithemba elokuba iqembu lakhe lingedlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano we-CAF Confederation Cup lanxa nje linqotshiwe lidlala lisekhaya nele-ASC Jaraf. elase Senegal ngesonto. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma kuphelani komdlalo uMapenza uthi bazihlabe ngwabo omkhonto ngoba bethole amathuba ambalwa okuba bahlohle kodwa bangawasebenzisi. Uqhubekele phambili wathi kabasoze balahle imbeleko ngokufelwa njengoba besazodlala umdlalo wehlandla lesibili leqembu le-ASC Jaraf ngempelaviki ezayo.
Sithole amathuba amahle okuthi silitshayele emampuleni kodwa sihlulekile ukuwasebenzisa. Ngokubona kwami ungadlali imihla ngemihla kusiphazamisile ngoba besingekho bukhali njengalokho esibayikho khona nxa sidlala amaviki wonke. Loba kunjalo akumele ngasihle silahle phansi isikhali ngoba kusaselomunye umdlalo okumele siwudlale. Njalo kungenzeka siye khona lesifike sinqobe asikaphelelwa ngumphako.
Iqembu le-FC Platinum likhuthe umbekwa ngehlandla lakuqala elo mdlalo lapho uSayila Songane abanjelwe ngunozinti weqembu lezivakatshi. Kuthe sekusele imizuzwana ukuba umdlalo uphele uGift Bello wakhutha indlovu ibotshelwe lapho ibhola lakhe litshaya igedi labuyela enkundleni unozinti engekho lokuba khona. Ngokuvumela ukuba iqembu lezivakatshi lihlohle lidlala lingekho ekhaya, iqembu le-FC Platinum kuzamele linqobe ngamagoli amabili kungela mpendulo khona lekwele-Senegal kuhlandla lesibili lomdlalo. Amaqembu lawo azaphindana umphehlo ngensonto, njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokuyancintisa kusigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Confederation Cup. Iqembu le-FC Platinum lidlala kulo mncintiswano ngemva kokukhutshwa kumncintiswano we-CAF Champions League ngelesimba esiye lase-Tanzania lapho sekuhambe ukuyadlala khona abadlali abambalwa abayizalwane zakwele Zimbabwe. Umdlalo wenguquko kweZimbabwe umiswe nyakenye ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 njalo kulokhu kungakacaci ukuba uzaqhubekela phambili nini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo inguJoseph Njanjini.
Hello.
Yeah, what do you
want? How can I help you?
We are good at Napa.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get it. Don't want to get any cool.
Kehlukana ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kuyona le iviki. Uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 eze-lockdown ngamaviki amabili. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.